Gurukota rinoona nezvebumbiro nemabasa eParamende vaEric Matinenga vaudza vatorwe nawo muHarare nhasi kuti referendum ichaitwa musi wa16 kurume.
Ndakahwaini nezuro kuti vakuru vehurumende vanga vabvumirana kuti sarudzo nezvekuita nebumbiro remutemo inonzi referendum pachirungu ichaitwa musi wa16 March.
VaMatinenga vati zuva iri rakabvumiranwa nedare remakurukota ehurumende mumusangano wakaitwa nezuro.
Handizive kuti vakanga vari pamusangano wacho ndevapi vakaitwa nezuro, nokuti handisipo. Saka nditi uyanga aripo, uyanga asipo, uyaibvumirana nazvo, uyanga asingabvumirana nazvo, handikwanisi kuzvitaura.
VaMatinenga vati havazivi kuti mari inodiwa kuita referendum yavepo here kana kuti kwete.
Ndinofunga kuti pavakaita musangano zuro vachibvumirana kuti ngatiitei referendum musi wakati, vangava nzvera nyaya yemari kuti iripo here kana kuti kwete. Nokuti handingaoni kuti varume vakuru vangagare pasi vobvumirana asi mari yacho pasina, kana vasina kutaurirana kuti mari yacho inobvepi.
Asi gurukota rezvemari vatendai biti pamwe negurukota rinoona nezvemitemo vaPatrick Chinamasa vakanyorera sangano reUnited Nations Development Program vachikumbira mari yesarudzo nereferendum. Vaviri ava vakati zvirongwa zviviri izvi zvaida mari inoita $250 million emamiriyoni emadhora, asi pari zvino hurumende yaive nemari inoita $25 million emamiriyoni emadhora. Nokudaro vaitsvaga jeredzwa racho pamari iyi. Sangano rinorwira bumbiro idzva remitemo yenyika reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA rinoti harisi kufara nekuti nguva yapiwa vanhu kuti vazeye gwaro rebumbiro iri ishoma zvikuru. NCA inoti ichakwidza nyaya iyi kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.